varimi ava vanoti kunyange vachibvumirana nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti mwaka iri kushanduka zvichienzaniswa nakare vanoti mvura gore rino haisi kunaya zvakanaka vachiti mbeu dzavakadyara dzave kusvava nekuda kwekushaya mvura yakakwana varimi vanoti kusanyatsonaya kwemvura kuchakanganisa gohwo ravo zvakanyanya mumwe murimi wekumhangura vasi Deris Chikungwa vanoti chibage chavo chave kusvava zvekuti mvura ikasanaya svondo rino vanenge vave kudzokorora kudyara zvakare
svondo rino rikangopera mvura isina kudzoka yatatu pera chako chako nechibage chinotobva panonga utoda kutojarirura pazvatovava patoshata
vachikungwa vanoti vana mazvikokota vezvekuongorora mamiriro ekunze vari kutadza kuzivisa varimi manayiro emvura mwaka wega wega vachikungwa vanoti vanoongorora nezvekunze vakati mvura inenge ichinaya zvakanaka asi haina kunaya sezvakataurwa izvi
but ivo veweather forecast vaitotaura kuti mvura yedu normal rainfall yedu iri kutanga kwajanuary but january atanga mvura chatina kuri kutowedzera kupisa pamwe pacho varikutirasira zvisingatomboita varikutirasisa kuri kutopisa zvakanaka zviri wese
izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumakonde vagift machacha ava vanoti mbeu dziri mumunda dzatokanganisika vamachacha vanoti kunyange mvura ikazonaya zvayo yatokanganisa gohwo regore rino vamachacha vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu yechibage diki yakaita sembeu inonzi tsoko iyo inokurumidza kuibva sezvo zvave pachena kuti mvura ichange iri shoma gore rino
apapa panenge pakutoda kutainira mbeu dzekurima kana wangondirima chibage hapachada long season varet pakuda kuti tutsoko tinokasira kuita se tinokasira kusvika kutiwo yakangoti nayei nayeiwo at least unogona kuwana something
vamwe vanongora nezvekurima vanoti hurumende inofanirwa kuita urongwa hwekukohwa mvura kuti vazoishandisa mukurima nemadiridziro sezvo mwaka iri kushanduka nguva nenguva vanoongorora nezvekurima ava vanoti vanoona nezvekunze havasi kuyambira varimi zvakanaka nezvenguva inotanga nekupedzisira kunaya kwemvura vanoti vanoona nezvamiriro ekunze vari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo vachishandisa michina yakare iyo yakasakara ndakamirira studio 7 muchinoi ndini apa chigoriwa